vagari madzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hazvichaereswa izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako makomo nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera kukumbira mvura yekunaya vachipiwa kupiwa zvekudya nguva yenzara kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika rezimparks vanyasha nhemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera
unonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara masitateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziya dziya kana vakakomberera sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda
vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu
asi isusu as the current generation makepisi aambokoshei bhutsu dzedu dzakoshei vakuru vekare vaisiya panze isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera ukatopreswa unotovhura zipa pasaidhi apa woitira woiti nzvimbo inoera
mambo mbire vaclemens nembire vekumashonaland east vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare
makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti vanhu vodya votosiya
mambo mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo
dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari vanhu vaakutounza vachena vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi
asi jinda ramambo nemagonde vawiso nemakonde vanoti vachiri kuyeresa mapako echinhoi mudzidzisi pachinhoi University of Technology kana kuchikat vajulius nyambaya vakadzidza zvitsika nemagariro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichayeri nekurasa tsika
ndo zvakafanana nenzvimbo dzinzaimboyera mukarega kuramba muchichengetedza kuyeresa kwacho nechivanhu chacho mweya yacho iyo inotama inoenda yongozara yanzvimbo isisaeri icho chaera chacho chinotsama chinoenda
vanyambaya vanoti pachinhoi Caves chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka
munoona vakatogara varongo vanozikana vachitorezvana zvoimu bhuzi munotonhorera vamwe vangu vangotora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai zvese zvakapera ende hamusina zvaiera zvese zvakaenda
vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara asi mumwe wechidiki vaendry kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari
zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura than kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho chisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika
dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia zvaidhadha muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.